A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 12th, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum, where we are talking about issues concerning the diaspora. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the issue of Zimbabweans living in South Africa facing a bleak future following that country's announcement that it will not renew work and resident visas that were given to thousands of Zimbabweans under a special program called the Special Dispensation Program.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency, 6065 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, where we are going to be talking about thousands of Zimbabweans in South Africa as time ticks towards the expiry of their work visas next year.
In 2009, the South African Cabinet approved the Zimbabwe Dispensation Project, which gave Zimbabweans working, studying, or running businesses across South Africa and South Africa an opportunity to regulate their stay with five-year permits. When the ZDP ran its course with just over 245,000 permits issued, Pretoria introduced the three-year permits under the Zimbabwe Special Permit.
The permits are expiring at the end of next year, meaning the thousands of people who have the permits will be there illegally. However, there's a glimmer of hope because the South African government is coming up with another type of visa that many Zimbabweans, especially those with menial jobs who constitute the bulk of migrants in South Africa, will be able to use. Jonga.
Hongu vateereri, nasi muchirongwa chedu, chamunofarira, tinoziva kuti munochimirira kwenguva yakareba, che Diaspora Forum. Patete tichipa mukana vari kunze kwenyika nevari munyikawo kuti munge muchikurukura nezvinobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kukurukura pamusoro pechirongwa cheZimbabwe Special Permits chakaparurwa nehurumende yeSouth Africa. Pavakatanga vachiparura muna 2009 chakanga chichinzi Zimbabwe Special Dispensation Permit, chakazoshandura zita chakazonzi Zimbabwe Special Permit, chiri kupa vana veZimbabwe hugaro munyika iyi. Kushika panopera zvita wa 2017 runo gore rinouya December 31st 2017 kubva ipapo hurumende yeSouth Africa yakazivisa kuti anenge asati agadzirisa magariro ake muSouth Africa anenge akugara zviri kunze kwemutemo munyika iyi zvinoita kuti ishandise mitemo yezvekupinda nekubuda munyika iyi kana kuti immigration laws pakunge ichibata nyaya dzakafanya nevanhu vanenge vasina magwaro ivavo. Saka kurudziro iri kunzi gadzirisai nyaya dzemapepa enyu nguva ichiripo kuitira kuti kana Zimbabwe Special Permit yakanga yazoguma kushanda munowanikwa muine mapepa anokubvumidzai kugara kana kushanda kana kudzidza muri munyika iyi. Asi sezvataurwa neshamwari yangu Chris Gande, hanzi pane hurongwa hunenge huri kusimudzwawo nehurumende yeSouth Africa. Yavari kuti proposal kuti vangangoparurawo chirongwa chekuti chinonzi SADC visa chine chibvumidzawo zvizvarwa zvemudunhu reSADC zviri munyika iyi kuti zvinge zvichigara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Asi sekunzwa kwatamboita pataita hurukuro nemukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba, vatsanangura kuti chirongwa cheDiaspora kana cheSADC visa chakangonangana zvikuru nevaya vasina unyanzvi, vanganzima unskilled workers. Zvichireva kuti kana uine hunyanzvi hwako unenge wakunzi aiwa uma uchapinde muchirongwa ichi. Asi kana uri mumwe anenge aine hunyanzvi hwekuti anoziva zvekushanda mudzimba, mumagarden nemuminda umu, aiwa hanzi munokwanisa kupiwa mvumo yekuti munge muchishanda muchigara munyika iyi. Ndokunge chirongwa ichatambirwa nokuti vari kuti iye zvino pachiri kumborwanwa masoro. Pobva ipapo pozoenda kucabinet. Ndo inenge yakuzoona kuti yotambira here kana kuti kwete chirongwa cheSADC visa, Chris.
Yebo jonga lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle holi amukele moyeni njengoba selike sakhuluma lana igama uChris Gande ngilowami ujonga kanti miri kuhlelo olwe diaspora lapho isixoxisana khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kumagumbi amane omhlaba ungabe ungapi siya kunxusa njalo sikukhuthaza ukubana usithumele i-email kumbe i-text message kunombolo ezithi zona 202-465-0318 lapho siyakutshayela thina ucingo sixoxe lawo emoyeni. Lamhlanje sixoxa ngodaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa. Siyazi ukuthi ngomnyaka ka-2009 uhulumende weSouth Africa wanikeza izizalwane zeZimbabwe ezingafika zona inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amahlanu 250,000 yibo kuphela abaphiwayo, kodwa siyazi ukuthi bake batsho abanye osiyazi bathi bona inombolo zabantu abahlala eSouth Africa abavela eZimbabwe ziyafika zona i-4 million, kodwa hayi lokhu ngokusemthethweni okwenziwayo. Nxa sikhangele uhlelo lona lolu siyabona ukubana bathi lona luphela ekupheleni komnyaka ozayo, okutsho ukuthi kusukusela kathesi kusiyafika umnyaka ozayo. Uhulumende wakwele South Africa uyakhuthaza yena ukubana abantu abevela eZimbabwe ikakhulu bakhona siyazi ukuthi umhlaba wonke bagcwele khona le, kodwa abeZimbabwe njengoba thina singumsakazo okhuluma indaba zeZimbabwe sithi bona siyabakhuthaza njengalokho uchonga uhulumende weSouth Africa ukuthi balungise amaphepha abo ukwenzela ukuthi kusiyafika u2017 hayi kuyabe sokulungile. Siyazi njalo ukubana ulolunye njalo uhlelo okuthiwa luzaqala ngomnyaka lungaqala khona ngomnyaka ka-2018 olokuthi abantu abavela kusigaba kusiqinti seSADC bayenelisa ukuthi baphiwe amaphepha la. Sizaba sisizwa okuningi ngalokhu kubahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi bazositshela bona bazingcitshi kakhulu jonga.
Wongu Chris, we now have Advocate Gabriel Shumba, who is a lawyer and director of Zimbabwe Exiles Forum, an organization that is helping hard to help Zimbabweans in South Africa to assist them with regularizing their stay in that country. He's joining us from Pretoria, South Africa. Welcome to Studio 7 Live Talk, Advocate Shumba.
Thank you, and good evening to your listeners.
Welcome. Maybe you can start by explaining to our listeners and viewers how the situation is, or what's the position with regards to the Zimbabwe special permit.
Well, to begin with, it's extremely a difficult situation at present. People are on tender hooks. There are many thousands of people that were put under the Zimbabwe Special Dispensation, which is now called the Special Permit, on tender hooks. And the anxiety and even fear is quite clear in that constituents of people. The reason being that when the documentation project was introduced in 2010, we had obtained guarantees from political actors, including the various ministers, both from Zimbabwe and the Minister of Home Affairs here in South Africa, that that document would be renewed. And the impression given to civil society actors then called the stakeholders forum was that it would be renewed on the same terms and conditions that obtained in 2010. However, when the Zimbabwe special permit was introduced, it came with different conditions, which were now stuck to the sticker to indicate that it can never graduate from merely being a special permit to enable somebody to obtain permanent residence after 7 years in South Africa. So that's one point of departure where the ground rules are changed. And when they were changed, it was not in consultation with stakeholders. Then secondly, There is also an indication from the minister now, because if you recall previously, we had been assured that those permits would be renewed or at the very least an accommodation be made through a different option that would cater for that special category. Why it became called a special permit was that a lot of people were congesting the asylum seeker process, even those that would come to South Africa because of socio-economic challenges in Zimbabwe. But there was a recognition that we have serious problems in Zimbabwe, problems of bad governance, problems of even the dictatorship that we witness in the political sphere. So there was that assurance that there would be a renewal. But the minister in the last few weeks, or even less than 2 weeks, when we met him, he indicated that this permit will not be renewed. So there is fear that people will be deported back to Zimbabwe.
Yes, you mentioned the Advocate Shumba, the points of departures. But the other one, which I'm not sure if it's a point of departure, but the first time we heard about this program, it was said to be part of a wider program that would involve other nationalities as well, except, in addition to Zimbabwe. Was it a point of departure, or that was wrong information that we were getting? Because it seems now it's only about Zimbabweans.
No, it's not only about Zimbabweans. In April this year, the Lesotho Special Dispensation was also commenced. It caters specifically for people coming from Lesotho. And the South African government has already indicated that it intends to widen that to include other countries within the SADC region, namely Mozambique, Swaziland, and a few others. So it was more like the Zimbabwean project being a pilot project. And this is where the politicians find themselves in very, very serious contradiction. Because once you show that there is no good faith when you negotiate with the Zimbabweans, and come end of next year, you then don't renew the special permit for Zimbabweans. It simply becomes an indicator to other countries that there is a lot to fear. There is more to gain in remaining within the asylum and refugee process, which they sought to decongest by the introduction of the special permit, than in then renouncing your asylum under the immunity which was granted and which will be granted for the other countries. So it becomes quite a contradiction which worries a lot of civil society actors and even the people we are talking about. And, you know, there are huge human rights implications when it comes to non-renewal, because one of the suggestions was that maybe those Zimbabweans who will be affected need to seek alternative options in the form of a variety of other visas that are currently available. For example, the critical skills permit, the general work permit, the relatives visa permit, permanent residence for those who qualify. But then, even when we were negotiating, there seemed to be an indication from the ministry that these people need to do that from Zimbabwe. So if they go to Zimbabwe, as is happening now with some of them already going back, and then they seek to apply for general work permit, they are required to surrender their passports to the South African embassy. And once they do that, there is no telling how long the process will take to initiate the new permit applied for. And they are stuck in Zimbabwe. They tend to lose jobs and properties in South Africa. And it becomes a human rights challenge. Mm-hmm.
Thank you so much. Please stay on the line. We have another guest joining us, Mr. Ngabuto Nicholas Mabena. Welcome.
Thank you so much, and evening to the listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are talking about the permits for Zimbabweans in South Africa, and we have another guest, Advocate Gabriel Shumba, who has given us a background and other information related to this issue. Now, taking it from there, would you tell us about the numbers of people who applied? We understand they're in the region of 250,000, but according to statistics we get from non-governmental organizations and other sources, they say there are over 3 million Zimbabweans in South Africa.
Well, in 2010, we would know that 295,000 Zimbabweans applied for TZP. 245,000 permits were issued, but that does not mean that every 245,000 Zimbabweans received their permits, because the other permits disappeared. We don't have the statistics for the permits that disappeared. And then when the DZP was stopped and the government introduced the Zimbabwe Special Permit, we're told that in plus or minus 208,000 Zimbabweans made their application online, and 198,000 submitted their documents at the VFS, because you know that in 2014 the VFS was introduced, so people were not applying directly at Home Affairs. So I thought that over 198,000 did submit their applications. At the moment, ourselves, we don't have the numbers of the people that have received the special permit since 2014, because some permits are still outstanding. There are people, quite a number of people, that have not yet received their permits because some permits they were sent back because there were mistakes that were there for ratification. So all those permits are still outstanding. So well, we know that the media says there are 3 million Zimbabweans, but we also know that in 2010, quite a number of Zimbabweans didn't apply for the permits because they did not have the correct documents, particularly those from Matabeleland and then parts of Midlands. They had a small birth certificate, so they couldn't apply for passports, even though passports have been applied in South Africa, because for one to qualify to apply for a passport, one needed a long birth certificate. So a number of Zimbabweans from Matabeleland and Midlands are not documented in terms of the Zimbabwean documents, so they could not apply. And also we know that there are those that came in the 80s and the early 90s that had acquired the South African documents. We know that in 2010, 6,000 of those responded to the amnesty and handed in their South African documents. Quite a number of them did not do so because it was not clear what was going to happen after 4 years, because you'll know that in 2010 we're pushing Minister Nkosazana Dlamini-Zuma to either one, grant a permanent resident permit to those that had returned their South African documents, or give everyone a 5-year permit, because we're under the impression that if a person is now recognized legal in the country, after 5 years, they have the right to apply for a permanent residence permit. So that did not happen, as we now know that the TZP were issued for a 4-year period. So quite a number of Zimbabweans that had the South African IDs did not come forward. So I don't believe that we can use the number of those that applied for permits as the number of Zimbabweans that are resident or were resident in South Africa in 2010. But we know that after 2010, quite a number of Zimbabweans have come to South Africa, and we believe that there are more Zimbabweans undocumented than those that are holders of special permits. And also the last category are those that did not give up their asylum documents. You know that Zimbabweans are still using the asylum document as a legal document for them to be able to study and secure employment in South Africa.
Thank you so much, Mr. Mabena. Just stay on the line. Tombodzoka kuna Vashumba. Vashumba, tanzwa mambo tsanangura pachirongwa chedu patambokurukura nemi muchitsanangura nenyaya yematambudziko iwaya. Asi vazhinji vangada kuziva kuti zvii zvavangaita kuti vange vachibatsirika nokuti hambonzwa muchitaura kuti panoda magweta panoda chiimari yakawanda inoda kuti zviitwe izvo ndedzipi nzira dzamungavabatsira nadzo
chokutanga ndechokuti Zimbabwe Exiles Forum nemamwe masangano akaita savadhuve anga achirwisana naminista kubva pazvakatangira zvonizvi in fact ndiwo mamwe masangano anogwira kodzero dzavanhu akakonzera kuti zvitoitika vanhu vakwanise kuregererwa vava vachigara munyika zvisiri pamutemo vachigara muno musouth africa saka chatiri kuramba tichiita ndochokuti tirambe tichingosundidzira hurumende yesouth africa kuti ihwire vanhu urombo iti ipapo pazimbabwe special permit panouya kana kuti a few months at least kusvika muna June vanhu vange vaziva kuti chii chichaitika kana chikwanisika panhoroondo dzatiri kuita nokuunganidza musoro kwatiri kuita neministry pave pawanikwa imwe nzira yokuwedzera makore avanhu ivavo chechipiri ndochokuti kana makore avo asingakwanisi kuwedzerwa ngapatsvakwe mamwe mamiriro angaitika avanhu angavagarisa muno munyika zviri pamutemo akaita sokuti kana hurumende yaida hayo zvaikwanisika kuitika yaigona kuti vagara makore anodarika 7 kana kuti tongoti 7 kana tichibvira pana 2010 kusvikira panopera gore rinotevera kuti uwane permanent residence musouth africa muimmigration act muno unenge uchifanira kuva wakagara musouth africa kubva 5 years zvichikwidza saka zvinogona zvekuva zvinotarisiwa nehurumende yesouth africa ende zvinogona kutarisiwa pane inoi special circumstances inova yatingati simba rinoshandiswa naminista rokungoti ava vanhuwo vagara vatovavo musouth africa pakubatsira kwavakaita ikonomi yesouth africa even kuwirirana neukama hwavanovaka navanhu vari muno then ukatarira pahunhu hwatinofanira kukoshesa pakubatana kwedu savanhu vanobva musadak musouthern african development community zvinhu zvinofanira zvekukurudzira hurumende yesouth africa kuti ikoshese kuuyisa zvimwe zvinhu zvakaita sana permanent residence pagurupu ravanhu ava chechipiri chatiri kuita ndechokuti kana zvichinge zvaramba dai zvaazvichigona neconsulate because takambotosangana neconsulate masvondo matatu apfuura tobatsirana neconsulate nezimbabwean government kuti ngatipushei south africa at least ivuyise kune inoi sadak visa yatambotaura nezvayo masikati iri kukosheswa pakuvuyisa pavanhu vanenge vachii havana havo fundo yakakura vaya vanoshanda zvikuru mumamines vanoshanda mumarestaurant vanoshanda kumafarms vanoshanda mudzimba vari kuii vanofanira kutsvagigwa inoi sadak visa inenge ine at least 2 years uri musouth africa uchikwanisa kushanda saka tinogona kuti kana tichikurudzirana pamadiscussions atiri kuita neministry tikoshese iyoyo toti hayo yava kuwedzerawo haichangoti vasina fundo yakanyanya chete asi kuti ngaichisvika kune vamwewo vanenge vachikwanisa kuti vabatsire even south africa yacho saka ndezvimwe zvinhano zvatiri kutarira asi kana zvazoshata zvokuti zvinhu zvasvika pakuoma chaipo hapana chinotadzisa kuti vanhu vati mabatiro ari kuita south africa gurupu ravanhu avo anofanira kuongororwa nematare edzimhosva omuno matare edzimhosva aya otarira kuti polisi yacho iyi kana kuti mitemo yavanenge vaisa kuti ive inofamba nezimbabwe special permit inenge ichiwirirana here nebumbiro guru romutemo romusouth africa yatinoti review of that law and policy against the supreme law of south africa asi izvozvo hasi zvinhu zvatatichida kukoshesa kuitawo ko zvinhu ndosaka tichinyanya takasimbirira kuti tinofanira kuramba tichigara pasi tichitaurirana
aiwa maita basa vashumba rambai muri panhunare tine muteereri mukoma Cornelius Dube vari kubotswana maswera sei mukoma Dube taswera pfungwa dzenyu ndo dziri kudiwa pano toita sei kuti tigadzirise dambudziko rabatana nevana vezimbabwe vari musouth africa iri
padambudziko revana vezimbabwe vari kumusouth africa chikuru chatachikumira ndechekuti hurumende yakataura iyo pamacampaigns ayaiita kuti ichawanisa vanhu mabasa. So yataura kuti ichawanisa vanhu mabasa ikakundikana. Ko iri kukundikana here zvakare kuti ibatsire vana veZimbabwe vayo vana vakaivhotera kuti ive pachigaro chairi, kuti vaisa kuti vana vayo ivabatsire kuti vawane mapermits, sezvo iyo yakundikana kuti ivawanise mabasa. Ngaivawanisewo mapermit itaurirane nehurumende yeSouth Africa. Chimwe zvechanda ndichikumbira kubvunza kune vatishanyira mustudio ivavo ndechekuti Exiles Forum iri kusapota maforeigners vari kuSouth Africa chete. Ko vari kunowo kuna naBotswana iri kuvasiya kunzewo sei?
Vashumba, mubvunzo uyu ndofunga wakanangana nemunhu.
Chokutaura ndechekuti pamubvunzo wokuti hurumende iri kusiya sei kuita basa rayo rokuti itaure neSouth Africa, ndanambozvitaura ndikati consulate taatichitobatsiranawo kuti titaure, tikatodzokera even kuna na2010 Home Affairs Minister vaivapo nguva iyoyo, vakembo muhadhi navateresa makoni vakatouya kuno tichitraya kuti tibatane South Africa panyaya iyi. Saka zvinhu zvichiri kungoitika vari kubatsira havo. Chatingatoti chinofanira kuitika ndochokuti ngatiti nyika yedu ngaigadzigwe zvakanaka, not only pane zveupfumi chete asi pakuti pamatongerwo enyika kuti vana vasaita senherera mune dzimwe nyika, tichikumbira urubhurubhu hwamapemiti zvatiri kuite. Tiri panyaya yeBotswana ndekuti Zimbabwe Exiles Forum yagara ichitouya kuBotswana, tinotosiita mamwe macampaigns ikoko, but kungoti zvinhu zvatati chifambira kazhinji zvazviri zvokushungurudzwa kwavanhu vari muBotswana. Tati tichitoshandana naDichwanelo ikokoko kana muchiziva maorganization ari ikoko. Saka tinogara takasvika kuBotswana kazhinji kungoti nyaya yatati chitaura ikokoko yaisiri yemapemits kazhinji, nokuti vanhu vava vasinganyanyi kuisimbisa, asi vaingotaura mabatigwa avanoitiwa asina hunhu muBotswana.
Panyaya yeBotswana tiri kugwadziwa nekuti vanhu kana vabatwa nemapurisa vanogara vachizhimwa hongu nekuti havana kupinda zviri pamutemo, asi kana vabatwa nemapurisa 1 vari kurohwa, 2 vanobhadhariswa mari, 3 vanenge vari vanhu vanogara vachikuvadzwa. Tine vanhu vakawanda vatiri kunzwa, vanhu umwe saizvezvi akabviswa ziso, munhu akakuvara iyeye. Saka inyaya inotirwadza isu sevanhu vanenge vachitambura, takauya muno nemhaka yekutambura. Tozoti pamapemiti havabvumi kuti pamapemiti, vanoti pamapemiti kuti uwane pemiti ndokunge wanopuwa pemiti iri yekuti wanotaura kuti ndiri mufudzi wemombe kana kuti ndiri munhu anoshanda kudziminda.
Zvichema izvo zvinohwikwa mukoma. Ndofunga chandingangotaura ndechekuti tisapedza nguva tiri panhoroondo iyeyi chete kutsvaka madetails angu, so that patinodzoka zvakare sekutaura kwandamboita tinogara takauya ikoko, tinobva tauya tichitova nezvichemo izvozvo kana mukatinyorera kuti tiuye takangogadzirira.
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma Cornelius, maita vashumba ramba anyimuri parunhare. Mukoma Cornelius, chirongwa ndechenyu, mune mukana wekufona zvakare. Pamune mangofunga zvimwe, regai timbopa mukana kune mumwe muteereri. Chris.
Yes, Jonga, we have Kuchi from South Africa. Kuchi, how are you?
I'm doing well, Jonga. Thank you so much for the wonderful program. And I want to greet the guy who is the advocate who is with you in the studio as well.
Yes, and we also have Mr. Ngabuto Nicholas Mabena of the Zimbabweans in South Africa organization as well. Anyway, thank you so much for joining us. Could you give us your contribution?
Yes, I'm seeing that I think what we need to do is to realize that the to weigh the options that are there, I think the probability that the decision that was taken by the South African government to terminate any further negotiations in as far as a renewal of special permits is concerned might stand. So in that regard, I think how about we, if we can consider negotiating with them to say, yes, we acknowledge your viewpoint, but how about giving Zimbabweans an opportunity to renew from within, not for them to go to Zimbabwe? Because one thing for sure is that if you look at the South African embassy in Zimbabwe, they are also they also have a different perception in as far as these renewals are contained. I have a friend who spent almost 3 days at the queue there trying to submit his papers for a normal permit. So I think we would rather consider to negotiate with them to say, how about them relaxing the condition so that we apply from within. And they should also consider what we have contributed to the revenue base. I think the Zimbabweans, they are hard workers, and we have contributed to the South African revenue base because we don't benefit from the grant. We pay tax, and we pay the value-added tax. We are contributing to the revenue base. And they have to also consider the relationship that has been built for all these years. When there was the ZDP and the ZSP, the Zimbabwe Special Permit, we have built a relationship with employers. And to just cut that relationship because of maybe a condition that can be considered otherwise, I think it's unfair. And I'm not sure of for the Zimbabwean government. I think they have also indicated that the people in the diaspora, they have contributed to the revenue base of the Zimbabwean government as well. I wonder why are they folding their hands and not trying to look at maybe expatriating labor, because at the moment there are a lot of Zimbabweans who are working on permanent basis. So those people now, I think if they can consider expatriating that labor to say we can even remit whatever, a certain percentage to the Zimbabwean government to boost their financial crisis. I don't know why is the Zimbabwean government so quiet as if we are not contributing something to them, because we are remitting funds to that country, and it's helping, that money is helping the circulation, which is dwindling. I just wonder why are they not taking part.
That's quite an interesting observation. Mr. Mabena would like to respond. I know he's a socialist, a communist. Yeah?
I think it's
yeah. When you talk of of labor, I think of Mabena.
He's very passionate.
Well, the issue is that, as you will recall, that in March 2014, the then Minister of Home Affairs, Nalende Panda, had announced that the renewal of DZP was going to be done in the country of origin, meaning that we're supposed to then renew through the South African embassy in Harare, but we're able to negotiate for the renewal of the permit in South Africa, wherein the current Minister of Home Affairs, Honorable Kikaba, then announced in August 2014 that permits were to be renewed in South Africa. So I don't think that is a challenge. But what we need to understand is that in 2010, when the DZP was introduced, there was no clear statement from the government to say whether the permits were going to be renewed or not to be renewed. So everyone took it for granted that after the expiry of the four-year permit, they were going to be renewed. But in August 2014, the minister then was very clear to say the ZSP is not going to be renewed. It's also part of the conditions that is there. Anyone that has a permit will check. I think there are four conditions that are outlined in that permit that they are not renewable. We believe that the SADC work visa, which we have been negotiating for the last 2 years, because when the ZSP was announced in August 2014, we then realized that it was only benefiting the DZP holders and those outside that bracket.
Mr. Mapena, can I hold you for a moment there? We had Kuchi on the line. I hope, Kuchi, you are satisfied.
Yeah, no, I wanted him, if he can, he can touch on the expatriation of labor, because, you know, around early 80s, we were taught by South African teachers who were running away from the apartheid system, and I think the South African government, which was there, had made an arrangement, because the white teachers were teaching in Zim, and I remember very well Mr. Peters was one of them. Can't that issue of expatriating labor be negotiated between two governments?
Well, the SATA quite visa targets the low skilled workers. I think Advocate Shumba has already elaborated on that. So we believe that particularly the teachers that were using quota permits, we know that there are quite a number of teachers that couldn't renew their quota permits. All those holders of quota permits and other permits that are not of critical skill will qualify under this SATA work visa once it becomes operational. What we are praying for is that it finds itself in the white paper and become law. So we believe that all those are going to be taken care of under the SATA work visa. But on the issue of the Zimbabwean government negotiating with South Africa, we are told, I think others might know better, that thing. People have been registered in Harare to export labor to Western countries all over the continent. I don't have enough data on that. But what I know, as I said, is that Zimbabweans that are already in South Africa are going to qualify, as long as they are already working as domestic workers in the construction industry, as teachers and other professions. Who would not qualify under the normal payment will qualify under the SADC work visa. So I think that they will be catered for under that special payment as well.
Maybe Mr. Kuchi is talking about an arrangement like the Wenela one.
Yes. Well, I'm not sure on that, but the explanation given to us by Honorable Kikaba was that the reality is that you have people from Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia coming to work in the mines, in the farms, as domestic workers and so on. And this is why then there's this such a work visa, which is now being proposed by the South African government. So I'm not sure whether there must be a special negotiation outside that, because what we confined ourselves was sure that Zimbabweans that are in South Africa are working, instead of them using an asylum document, which does not allow them to return back to Zimbabwe on holidays, should rather migrate to a proper permit, which in this case, the proposal that is on the table is the SADC work visa. And also those that will not qualify under the normal permit will then qualify under the SADC work visa. So we did not really look into the question that is raised to say, is it feasible? What are the advantages of negotiating or raising with government the question that the caller is raising?
Thank you so much. I think, Mr. Kuchi, you'll keep tuned to Studio 7. We will keep raising the issue. Thank you so much.
All right. Yes. Okay. I wanted to just say one point. Is it possible?
Okay, just a quick one. Jonga is waiting here.
Okay, I think when these guys happened to meet the Home Affairs guys, I think they needed to indicate to them the volatility situation, the volatility of the Zimbabwe situation. They need to indicate that even that whatever decision they take, there will be an influx of people to South Africa, and those people are likely to leave illegally, because they must not overlook the situation that is in Zim, because it's dire. Yeah.
Thank you so much. I think we'll give Advocate Shumba an opportunity to respond to that. But before we go to Advocate Shumba, Christine Vatere Rivanyora pa view we show na Facebook. Mushure mekunge tavabvunza kuti vanoti iwo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyoyi yemagwaro ekuti vanhu vagare muSouth Africa. Tina mukoma Saul Ringi vati permiti ndo ino expire isu tiri fresh. If you look number zhinji iri muno muSouth Africa ndo vasina mapepa but still surviving zvakadaro isu hatidzokereko kunoteya mariva. Then mukoma Bongani Mpofu hanzi handisati ndambobvunzwa passport since 2013 up to now ndezvamwari izvo. Then Chezo Jamela hanzi hazvimbonetsa izvi ivo vane mapemiti acho ngavadzokere kumusha isu tisina tizvigarire zvedu amen. Koya Obey Gacha hanzi vanoda kutaurwa navo chete asi kana vazoramba isu tinogara kuti vanoda kana kusada ndezvavo izvi. Hanzi kuti vanoda kana kusada ndezvavo izvi pakaipa mwari pindirai. Then mumwe anyora hanzi ndinonzi Dickson Tsokota atanga nekuseka hanzi kiki hapana kana zvaramba varume handeikumba mumwe uyu. Koti Wanda Manda hanzi pava kuda baba va Tencent panyaya iyi ndo chete vane mhinduro vokupedzisera. Jeffias Mukiza Kokera Mukanya hanzi tagara hatitori namapemiti acho since 2008 ndandisina kuona mumwe Chris tichaona samanyanga. Hanzi isu tiri kungogara tisina wani vanongogarawo sezvatiri kuita kuno vamwe vari kutaurawo pfungwa dzavo nemamiriro avakaita. Asi tisati taenda mberi ndati kuna Advocate Chumba vambobatabatawo panyaya yanga ichitaurwa nemumwe muteereri yaapedzisira kubata iyi.
Chokutanga ndechokuti ningati taataura nyaya yokuti dai mati pamunenge muchikurukura nehurumende yeSouth Africa mutaure kuoma kwakaita upenyu kumusha zvatsinigwa nemagwaro amabva kuverenga izvezvi avanhu vari kutoti hatingadzokeri kumusha kunoteya mbeva. Vamwe vachitaura kuti vane mapemiso acho ndivo vanofanira kudzokera, isusu tinogara kuno tisina. Ndopanobva namba iyaya mamuchibvunza kuti ko 3 million unobva kupi. Vazhinji vedu vari munomu havatorina mapepa acho. Vazhinji vari muno vakangoti no regai tisiyane nazvo, nokuti vaitosha zvinhu zvakaita seizvezvo kuti tinochinjigwa mangwana. Kana tikatarira patinenge tichiita madiscussions, ndingangoti even kutanga kwakaita madiscussions iwawa muna 2009 nyaya yaitova yekuti isusu taitaura kuti hamungashungurudzi vanhu muchidhipota vanhu zvaiitwa zuva nezuva muchivadzosera kuzhe, vodzokazve vofesa mahardships muna Limpopo umo vachirumwa nengwena, vamwe vachidliwa neshumba mumatondo umo, vamwe vachirepe vachibatwa chibharo namasoja nemagumaguma nematsotsi zvinhu zvakangodaro. Saka zvinhu zvaitozikamwa neSouth African government kuti nyaya iri kuitika kuZimbabwe wani yematongego enyika, yechipiri yeupfumi hwangu wondomoka, haisi yokuti vanhu vangamanikidzwa kugara ikoko. Kana vakauya muSouth Africa vasina mapepa zvinofanira kuhwisisiwa. Asi pakuvahwisisa apa tovahwisisa sei? Tovapa special permit kana kuti Zimbabwe documentation project. Chatava nacho dambudziko uhombe ndorokuti uko zvinova kuchinja. Ndingati pataurwa navamabhena paya vachiti paDZP hatina kungenge tatenderana kuti richarenyuwiwa. Pane mamwe meetings atakaita maybe kuda vamabhena vava vasisipo ipapo, but paitaugwa naminista then vangosazana zuma vachitotaura kuti musavhunduka pavairamba kuti pa 5 years dzavanhu ava, vachihlira kuti kana vaita 5 years mazimbabwenzi acho under DZP vanogona kungomanya voto apply for permanent residence. Vakabva vati 4 izi tinokupai asi musahla tichadi tichadziwedzera. Saka tava kuhlisa uko zvino kuchinja kwavava kuita under ZSP kuti vava kuti hatiwedzeri. Chechipiri ndochokuti panoi SADC visa maprocesses ehurumende anotora nguva yakarebesa. Saka uko zvino inongova proposal zvokutaura kwaita vamabhena kuti dzinongova pfungwa nohurongwa huri patafura, asi kuti zvihosvika pawhite paper zvigobva pawhite paper zvigoenda kucabinet zvigopinda padiscussions ugoita mutemo zvinogona kutoitika kunana 2019 ndokunge zvabvumiwa uko. Saka hapana assurance yokuti vanhu vanenge vakamira sei kubva nhasi kusvikira kupera kwegore rinotevera, ende vazhinji ndosaka vachibvunda. Saka zvinotoreva kuti tinofanira kuwana yatingati commitment pachirungu kuSouth African government in the next few maybe 2 months kana kuti 3 months, kuti vashinga here vatoomesa mo here zvokuti havachadzosi kana kuwedzera permiti, kana vasingadzosi kana kuwedzera permiti sekutaura kwaita muteereri uya umwe akati chikumbiraiwo kuti at least kutsvaka mamwe matanu emamwe mapemits awa kuchiiti gwamunhu, because surely ukati munhu ngaabude munyika iye achitadza kuinda kuZimbabwe kovhota chaiko kwe3 days ngoti agare muZimbabwe, employer wake kana kuti munhu waanoshandira achiramba kumupa 3 days, kodzokuhoyi unonobatigwa passport paembassy apo unodzoka sei kuno, watogara akakureva kuti watosiya basa, wasiya vana muSouth Africa, wasiya zvese.
Aiwa maita vashumba, ramba yanyu muri parunare. Ndofunga Christine muteereri mukoma Tekshua Dliwayo vari muSouth Africa. Maswera sei mukoma Tekshua?
Taswera kana maswera zvakanaka.
Aiwa taswera, chirongwa ndechenyu, kana muine mibvunzo kana pfungwa dzamunoda kupa tipei. Mibvunzo munogona kupa kuna Advocate Shumba veZimbabwe Exiles Forum kana kuna vaNicholas Mabena veZimbabwe Community in South Africa. Nasi mawaniswa mukana wekuti munzwe kwavari, taurai.
Ndanga ndichida kutaura zvangu panyaya yemapemiti endiri kuzwa kuti vari kuti South Africa munomanga kuti mapemiti esharukasuzi 2017 anonga akutozwa kuti aachazosevenzi. Ndichingaziwo mutoo hweduwo kunewo vanotimirira hapana imweniwo here njira ingaitika, because hei chatakabva tide kumbata chinonga chiri tiri kuti vange kutoemberi zvokuti chirongwa ichocho chatibadirire kuti hatichakwanisi tigare tiri muno muSouth Africa muno, munhu otodangatei ispecialisi chidiki ndichatokuomerwa zvisingatomboiti.
Ndofunga vashumba vambotsanangura dzimwe nguva mamusati mapindanyi pachirongwa vachiti matanho acho akatoomei, saka vari kuedza kuti vakurukure nehurumende yeSouth Africa kuti vaone kuti hapana here humwe upenyu hwaingawedzera pamaZimbabwe special permit iwaya, kana kuti tozoti danho reSADC visa rakasika kuitwa vanogona kunge vachizokumbirawo zvakare kuti aiwa rochitora nzvimbo kutsiva Zimbabwe special permit. Asi vanogona kupindurai vashumba kana vamabhena, vanokwanisa kupindura vape mhinduro.
Chatinongoda kumanyira ndichocho chokuti kana SADC visa racho richitwa sokutaura kwandamboita rive rinokurumidza kupinda 2017 December isati yasvika, kana richipinda rive rakasunungugwa kutora vamwe vanhu vasingangoinde vaya vasina fundo yakakura.
Ndofunga mukoma Tekshua manzwa mhinduro. Amen. Kana mune mama shoko timbopawo mukana kuna mukoma mabhena vambotsanangurawo nerurimi rwendevele. Maita basa mukoma Tekshua. Chris.
Yebo, mnumzana mabhena.
Yebo.
Ya, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi udaba lolwesiluzwayo olwe-SADC visa lolu lumi ngapho kwakathesi, kuyini okwenzakala?
Udaba lolu, kumbe ngithi mina iphepha lesithi green paper likhuluma ngamavisa amabili. Kule visa yokuqala okuthiwa yi-SADC work visa ekhangelele ebantwini abangela ama-skills abasebenza eSouth Africa, singathi abantu abasebenza emayadini, abantu abasebenza emakontrakini, abantu abasebenza emasaluni, kumbe lobu umuntu esebenza e-pick and pay, epheka impahla. Umuntu onjalo nxa kuyukuthi uyasebenza eSouth Africa, i-visa leyo ilande yena. Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi ngemva kokwethulwa komthetho omutsha ngo-2014 ibizo elithi permit selesulwa sokwafakwa ibizo okuthiwa ivisa. Yikho-ke leyo visa-ke okwakhathi esigawukagcaci ukuthi izaba isikhathi esinganani, kodwa kusaxoxiswana. Kumele-ke leyo visa-ke ingene kuwatepa ibe siba ngumthetho weSouth Africa. Lokho kwenzakalayo yikuthi kuzanywa ukutshintshwa umthetho owafakwa mbi-white paper, yafakwa ngo-1999 ukuthi ube le-white paper entsha ezavuna ukuthi ube le-SADC work visa. esibili ivisa okukhulunywa ngayo kukhulunywa ngevisa leyo kuthiwa i-cross border trade visa ngoba into besikhala ngayo kakhulu ukuthi njengoba sazi ukuthi isadaki ikhuluma ngalokho kuthiwa i-free movement of people abantu bayabuya abathengisa kuba bazode e-South Africa bese uyathengisa ningaleko bulawa sesila kwezindawo sesithenga kokhotama abantu labo bafika baphiwe e-border mhlawumbe amalanga amabili kumbe amalanga amathathu kube sokusiba nzima ukuthi bawode kuhle izinto zabo kumbe bathengise kuhle amadoyi labo lokunye abazokuthengisa e-South Africa. Yikho-ke uhulumende we-South Africa uzama-ke ukuthi-ke abantu abasebenza ukuwoda ama-cross-border traders bathole leyo visa ezabenza ukuthi banelise ukubuya ngapha e-South Africa bezothenga impahla zabo bengabi lohlupho e-border. Ngoba sike saba lomhlangano e-Bloemfontein le ministry of small business and enterprise ekhokhelwa ngumama uLindwe Zulu into esasikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abawodayo kabaphathwa kuhle e-border ngoba basiwa insuku ezindutshwana bengasa anelisi ukuthi benze umsebenzi wabo. Yikho ke esikuthabelayo ukuthi uhulumende we-South Africa uyakunanzelela ukuthi kuqhakathekile lokho esikuthembayo ukuthi ke kuzaphumelela njalo ke sokuzakhulunyiswana ukuthi oseZimbabwe kumbe oselizweni lesadaki ngubani ozanelisa ukuthi aqualify ukuthi apply le no i-cross border visa kumbe bazothatha abantu abavele bekuma-organizations ngoba siyakwazi ukuthi ulama-organizations amaningi ikakhulu eZimbabwe akhangele abantu abaku-informal sector ukuthi yibo zithiya labanye abazavunywa ukuthi ba-apply kumbe uza-apply umuntu onjani. Konke lokho zinkulumo kufanele singene phakathi kwazo lohulumende we-South Africa ukwenza ukuthi konke lokho kulungiswe nxa kusiyafika ku-2018 lapho esikhangelele khona ukuthi iviza lezi ziqale ukusebenza kube konke lokho sokulungiswa ukuthi zasebenza njani.
Thank you. Unless Chris, you want to say something?
Yes, not to Mr. Mabena. I just wanted to pose a question to Advocate Chumba about, you know, Mr. Mabena has explained the SADC visa, how it will work, and mostly it looks like it will benefit those with menial jobs. But what about those, supposing I have a degree in computing or something like that, how am I going to survive after the expiry of the permits these that are currently in order?
Well, there are several alternatives. The first one is what is known as a critical skills permit. In order to apply for that, you need to meet certain requirements and conditions were articulated through a regulation passed by the minister in 2014. So unfortunately, it lists certain skills that are in short supply in South Africa. And you will find that most of you or most of Zimbabweans that seek to take advantage of that do not qualify. For example, you find that a lawyer does not qualify to be recognized as a critical skill in South Africa. It becomes therefore a challenge for many who hold, for example, a Bachelor of Education degrees which are not recognized under that setup. So again, it is very restrictive and exclusive of many professions. That therefore leaves many in a limbo, or the number of people that we call will actually fall within the cracks. It increases on that basis. Then if you look at those that are in the, let's say, nursing industry, who are many and are fleeing from Zimbabwe to seek sanctuary here, they are not recognized, certain departments are not recognized, except for your radiologist, et cetera, what they call critical skills. So again, it excludes a huge number of people. This is why we have always advocated for a policy that recognizes blanketly the fact that Zimbabwe is a country in crisis. Once you take that position, which is very clear, and we have always said to South Africa, stop protecting a regime that has clearly failed its citizens, because
the repercussions or the ramifications of that action will visit you because you are close to us. So it is something that South Africa itself should take very seriously as a permanent solution to ensure that there is economic and political stability in Zimbabwe. So to hobnob and kowtow to dictators, not only in Zimbabwe, but even across the border in Swaziland, because that will have the security threats, but also economic ramifications to South Africa itself, and very negative ones at that.
Mm-hmm. Oh, thank you so.
Maybe to just to add one thing is that students, Zimbabwean students or any other foreign national students who are starting towards critical stage, upon completion of their studies, they will be granted a permanent residence permit. This is what the South African government is proposing, trying to protect these kids in South Africa. So we believe that some of the students that are starting towards that tend to benefit than applying for the normal permit, as it were.
Mm-hmm.
And again, as Mr. Mabena says, they will be recognized based on the degrees they acquire. But let me also hasten to say that even in the face of that, South Africa will cherry pick on what kind of skills it needs. So people should not really trust politicians when they sugarcoat these terms and say, we'll grant permanent residence to those who graduate from South African University. Or even looking at this SADC visa as proposed, it's not as if everybody will get it, because we were mystified when the ZSP was introduced that we thought everybody would just walk through and get it. But they started introducing a system of VFS, whereby people would apply through the internet, and many fell by the wayside because they are not technologically savvy to access that system. So there will always be hurdles. That is why I always take politicians' words with a pinch of salt or a shovel of it.
Thank you, Mr. thank you, Advocate Shumba. Stay on the line, Chris.
Yes, yes, Jonga. Ngilomnumzana Zaba, ose South Africa. Kunjani ba?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila, sakwamukela kuhlelo.
Yebo, hayi. Ngiyakusiphela, ngiyabonga ungena nami kuhlelo, ngiyamukela lami. Mhlawumbe kungenza ukuthi ngiyakhutheka kokukhulunywayo, kodwa ke bosengani ngiyakuthola kancane ukuthi kuyanegotiatwa, kusakhulunywa, akukabi yinto noma ephasiswayo le from green paper to white paper. Eyamavisa.
Yebo.
Umbuzo wami ku-Mr. Mabena lo-Mr. Shumba, I know ukuthi lamadoda asebenze kakhulu ezintweni eziningi, yikho lathi siwasupporta ukuthi ngabe ayasebenza ngamandla ukuze size sakhibo siphile njengoba nje sisegangeni kungenxa yehulumende yakithi. Uba ngabe bayasisekela laba ihulumende yakithi, ngoba nxa ngibheke ngicross i-border every time, imali esiyichiye border laphana, actually one by one umuntu ole moto uchiye imali eningi, lo ngela moto uchiye imali eningi, okuyikuthi ile mali eningi esingenisa ekhaya. Ikho lamadoda ngiwatshayela ihlombe, kodwa umbuzo wami kubo yikuthi kwesinye isikhathi kuyangikhutha ama ivisa lesi elungiswayo yona nge-permanent yini kumbe cha, ngoba kungenza lami ngiyeqwe kubona.
Yeah, manje ufike umango esedlisa ikhadi lapha sesingani sesiphelile. Sizacela nje umnumzana Mabena uthi fahla fahla, because we now have just 30 seconds.
Umuntu ozathola i-SADC work visa kasoze abe lethuba lokuthi athole i-permanent residence permit. Uzabe ulokhu uyi-renewa uze ufike ku-retirement age. Yikho okuphasiswa i-green paper. Njalo uhulumeni weZimbabwe uyasekela kakhulu ukuthi amaZimbabweans athole amavisa bahlale lapha bengahambi ukuyabanga umsindo ekhaya. Yikho o-Obed Mbeki besithi abantu bonke kumele bathekwe abasebenza ngaphandle.
Manje isikhathi Mabena, Mabena sibongile kakhulu. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye. Yeah, so we'd like to... Yebo, hayi belela ngelihle usthinte njalo. We have come to the end of the show, unfortunately, Jonga, and would like to thank Advocate Gabriel Shumba and Mr. Ngabuto Nicholas Mabena. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Etichinawo kutenda zvakare vateveri vakwanisa kunge vachipinda pachirongwa kuburikidza nenhare anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, muchiti murare zvakanaka vateereri.